pari zvino zviri tense languti it's early days mavhoti achiri kuverengwa asi kuti pane pattern iri kutofomeka ikuratidza kuti pamwe zvinangodero kuti opposition ingangokwanisa kupinda muarea yeruling party asi chendiri kuona ndechekuti mamiriro ezvichaita ndezvakaitika zvatakaona kusouth africa kuti hapazenge pachimbori neoutright winner asi kuti pamwe president masisi vachabva vazonzi nachief justice aiwa former coalition kana kuti vaboko dhuma ndo vachaudzwa izvozvo nokuti ndiwo veopposition yakati kurei saka zvichii hazvisati zvanyatsa kubuda asi sezvamunongoziva mabudisirwo anoitwa maresults emunyika dzedu dzekunoku kuchamhembe kuafrica kunotangwa kuchibudiswa maresults eopposition kwavanenge vaine sapoti yakanyanya sekumadhorobha maresults iwavo anobva abuda vanhu vobva vava neexcitement yokuti pamwe zvavakuita saka ndo patichiriko zvino
ko kumakanzuro vati vapedza here kuverenga
kumakanzuro makanzuro akati afamba ndokwati kunyanya kuona UDC iri kubudiswa ichihwina zvakati kuti asi kuti tiri tachitaura netari chaiyo yokuti vangani hatisati asi kumadhorobha DC iri kuhwina chaizvo kumaparlamentary kune mamwe atoti verengwei and so far kwatoita hatingati maupsets vanga vari minister wesports vanonzi varakare atoruza tanzwa futi kune imwe constituency kuna secretary general webotswana democratic party kuti naikokowo vari kuruza saka muchabva matoona kutoti ivavo vari kuruza ivavavo ndivo vakuru vakanyanya vanga vari around president masisi support system yavo
kuti bato rinzi rakunda mubotswana rinofanira kunge rine zvigaro zvingani
nhengo dzeparamende i-61 bato rinohwina nderinofanira kunge rine 31 maMP asi mutemo wekuno kubotswana unoti kana pasina anenge abuda ne 31 idzodzo masimba pari zvino ari kuna chief justice saka chief justice anobva ati parliament igare parliament ndoyobva yazoita iyo zvekuvhota kuti candidate wetinovhotera ndiani saka zvine zvakubva nokuti mapato anenge akurukurirana here kuti vaone kuti toisa ani kuti aive president vakasawirirana zviri kunzi panenge paine kudamukana we7 days wekuti chief justice zvakare anokwanisa kuti aiwa dzokerai kuparlamendi ikoko mundotitsvagira candidate ikaita president kana zvikandoramba ikoko kuda ndokunenge kwakuzoitwa zviya zvokunzi maelections achiitwa rerun